Paziso Kamuri Mangwananiano.
In the wonderful and precious name of our Lord and our Savior Jesus Christ.
Muzita Ragakosha Raganaka Ratenzi Edu Jesu Christu.
How many of us are happy to be in the house of God?
Wangani Marufara Kwamimba Yashi.
Amen. God bless you so much.
Mwareva Guru Bafadzi Zakanyanya. Mukana Mukuru Kutisingadai Tirupano.
Thank the Lord.
Tinotenda Mwari. Nekuimba Kwaganaka. Tokutenda weshidiki nekuimba zvakanaka.
I often enjoy the singing here.
Ndino garoropafadzwa nekuimba kwepano.
A good set of song leaders.
Tine vaimbisi, boka revaimbisi rakanaka kwazvo. Vamwe vane mazwi akadzama akakwasharara.
Makes beautiful music.
Anoburitsa mumhanzi wakanaka.
Pray for me
Dinamatiri.
With your eyes open that I be able to speak what will help at least one person. I will go back to Kadoma smiling that at least I preached and helped a soul. Because that soul is worth more than 10,000 worlds. So it's very important that a soul at least gets to be helped this morning. Shall we bow our heads for a word of prayer? Baba vedu makarurama mangwanani ano. Tinokutendai nenyasha dzenyu. Tinokutendai nerudo rwenyu. Tinokutendai nengoni dzamakatiitira. Kutipa maziso anovona. Nzeve dzinonzwa. Baba neupenyu hunogona kushandurwa neshoko renyu. Tinokutendai nokuita uku. Nokuti ndokwakanaka nguva dzose. Kana Mwari aponesa munhu wapona. Kana Mwari arayira munhu warayirwa. Kana Mwari adzidzisa munhu wadzidziswa. Kana Mwari mazarura munhu wazarurirwa. Baba tinokutendai mangwanano nevana venyu vese. Taungana tine tariro kwete kubva kumunhu. Nokuti neni ndakamira pamberi pevana venyu. Ndiri mutadzi akaponeswa nenyasha. Tenzi, hapana munhu anogona kubatsira mumwe. Asi nokuti nzira yamakasarudza kuti munhu ataure nemumwe. Anonzwa zvaanoreva, anoziva mararamiro aanoita. Nenzira iyoyo muunze ruponeso kwatiri. Baba makarurama mangwanani ano. Chiburukai henyu nesimba romweya mutsvene. Chiburukai henyu muzvisunungure pakati pedu. Kunyanya musunungure moyo yedu mupinde mugare imomo nokusingaperi. Upenyu hwedu huchirega kuva upenyu hwekare. Asi huve upenyu hunoramba huchigezwa nemvura dzeshoko. Huchiramba huchishandurwa zuva nezuva. Tenzi chitipai nzeve yomukati inonzwa nhasi. Tinzwe nemanzwira amunoda. Tigorarama nemararamiro anokufadzai. Kuti upenyu hwedu baba hurambe huchifanana nemizuva nezuva. Ropafadzai Ishe shoko richaverengwa. Riuye kwatiri sechingwa chevana. Rigotipa upenyu, rigotipa shanduko. Ritigadzirire zuva guru rinoya rokubvutwa. Tiwanikwe takagadzirira pamunouya. Tanamata ndichikumikidza sevhisi yese zvinono kutenda. Muzita raIshe Jesu Kristu mundiise parutivi nehama yangu. Tese tive mweya umwe chete. Mweya wamalakai 4. Mweya wakamutsa Razaro kubva kuvakafa. Mweya wakaburutsa shoko renguva ino. Mweya wezvokwadi. Ngautizodze tose. Tenzi nekereke tive mweya umwe chete. Ndanamata Ishe nokutenda muzita rinokosha ratenzi namponesi Ishe Jesu Kristu. Amen. Amen. Matthew chapter 6.
Matthew chitsauko 6.
We continue with our thought Have you received the Holy Ghost since you believed? Matthew chapter
6,
verse
31.
Matthew
6, verse 31.
We're giving a background last service. We didn't finish though, but I think we can make another step further. We are reading three portions of scripture, starting with Matthew chapter 6.
Verse 33.
Verse
33.
But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvi zvimwe zvose zvichawedzerwa kwamuri.
John chapter 14.
John chitsauko 14.
We pick one scripture again from there.
Tora gwaro rimwe chete kubva ipapo.
Verse 12.
John 14, verse 12.
Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father.
Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unotenda mandiri, mabasa andinoita, iye uchaitawo. Uchaita makuru kupinda iwawa, nokuti ndinoenda kuna Baba.
Our scripture once again, Acts 19.
Kwaruredu zvikari mabasa 19.
Verse 1 and 2.
And Dima 1 and 2.
And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. And finding certain disciples, he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost.
Zvino Apollo achiri paKorinde, ari munyika dzokumusoro, akasvika Efeso, akawana vamwe vadzidzi, akati kwavari, makagamuchira here mweya mutsvene kubva pakutenda kwenyu? Vakati kwaari, kwete, hatina kutongonzwa kuti mweya mutsvene uripo.
May the Lord bless the reading of his word. We can sit down.
Varopafadze kwaro shoko ravo mungagare henyu pasi.
I still have the thought where the devil robbed us because we did not get into it.
Ndichine pfungwa yekuti apo patakabirwa naSatan.
Just one or two quotations as we get into our subject. The prophet says in the message, desperations.
Prophet anoti maridzoi, desperations.
He says on paragraph 61, that's 630901E.
630109E.
He says, desperation. Signs of his coming should throw every member of Christ into desperation now.
Zviratidzo zvekuuya kwake zvinofanira kuita kuti nhengo yega yega yechikristu ipinde pakuperera.
About our souls.
Maererano nemweya yedu.
About our welfare hereafter.
Maererano nekuchengetedzeka kwedu mushure mekunge tabva pano.
I was saying somewhere.
Ndichitaura pane imwe nzvimbo.
The things we are born with around us.
Zvinhu zvatinoberekwa zvakatikomberedza.
They keep preaching to us every day.
Zvinogarotiparidzira zuva nezuva.
And their gospel seems to carry the day.
Zvinovhangeri razvo.
To a point we are persuaded somehow to believe what those things are telling us to be true, yet in reality it's vanity. No matter how much glory, no matter how much sunshine or the brightness we see or the glitter we see around those things. Whatever has a beginning has an end. But whatever had no beginning will never have an end. This is why this morning I feel privileged to speak to creatures of eternity.
Yes.
Creatures of eternity. We came from God. And God is eternal. We go back there to continue with our element of eternity in us. The prophet goes on then, he says, well, what are we going to amount to if we gain the whole world? What are we? What are we living for? Think about yourself. What am I living for? What do you work for? What are you eating for? What are you struggling for? To live. All that we try to do in this life is
to
live. He says, what are you living for? To die. That's a sad end. I don't want to live to die. I want to live to continue living. Nobody would want to live in order to die. You would rather die in order to live. Amen. Amen. What are we living for? To die. Now listen to this. And you are not fit to live until you are fit to die. That's the law of nature. That's what God teaches us with all that's around us. The vegetation that grows, the sun that rises and sets. You can name many things that speak to us about dying in order to live. Yes. He says, so you are not fit to live until you are fit to die. It's true. Now, I would just wonder us, as we follow these messages, to just sober down and think about yourself and the preacher alone. In this church, in this building, never mind who is not here or who is here. Think about yourself and the word that's coming to you.
This brother, were present,
you
would have been helped by this message.
Say,
Lord, I thank you because I'm here to be helped by this message. It be your personal message. If we do that, we win.
Yes. The moment we do that, we are winning. Let's go. That Holy Ghost ought to be more important to you. That's from questions and answers. I'm trying to read more so that I can cover much ground. Questions and answers 5, 9, 1, 2, 2, 3.
Question and answers. Yeah.
That Holy Ghost ought to be more important to you than everything else there is in the world. Now, this is the most important thing. To the most popular person on earth, to the least known, from the richest to the poorest of the poor, from the smartest to that one who is so dumb in their mind. This is important. Most important above all things in anybody's life. Now allow me to talk to you.
Nditendere nditaure nemi.
As a person.
Semunhu.
He says,
anoti,
your prestige,
iwewe zvauri nemukuru nekuzviremekedza kwako,
the Holy Ghost is more important to you.
Mweya mutsvene wakakosha
to me,
kupi wakakosha kwandiri nekwauri,
than your prestige,
kupinda uremu hwamwe nawo.
Prestige is a terrible demon.
Kuzviremedza kana kunzwa urema kuti ndasvika idemoni rakaipa kwazvo.
Kunzwa kuti hendinoi,
the demon that says here am I.
Kunzwa kuti ndini pano,
I am the man.
Unombondiziva here?
Do you even know me?
Idemoni rinobva pa center pe Gehenna.
It's a demon that comes from the core of hell.
And the Holy Ghost is much more important to each one of us than our prestige.
Mweya mutsvene wakakosha kwatiri tose kupinda uremu hwatingada.
Gehenna nhasi rakazara vanhu vakaendeswa ikoko nedemoni rinonzi hendinoi.
Now hell is full of people that were sent there by the demon of prestige.
When a rebuking message comes along,
maridzo inotsura painouya,
hendinoi,
says
inotaura kuti inini,
says me,
kuvhundutsirwa newe,
how can I be scared or frightened by you?
That's not me.
Not me.
Handivhundutsiri kuti Gehenna Gehenna rei.
You don't frighten me by saying hell hell. What for?
Hendinoi,
I am here.
Mweya wetsvina,
it's an evil spirit.
Wapedza vanhu kunyanya munguva ino.
It is what a lot of people, especially in Laodicea.
Tine zvimiro zvokuti ukangopfeka zvutu ukasunga tie.
We've got prestigious statuses when we put on a suit and a tie.
Ukangeita tumadhora mbichana muhomwe twa unofunga iwe kuti twakawanda.
And you have a few dollars that you think are enough or that are a lot.
Kana stepi chaiyo yotochinja.
Even the manner of walking changes.
Kana panobuda nemanzwi pamuromo panotochinja, otobuda nepakona.
And how the words come out of the mouth, they change, they start coming from the corner.
Zvimiro zvaparadza vanhu.
Now statuses in society have destroyed people.
Kunyanya varume.
Much more so men.
Amen, my brother.
Amen, brother.
Kunyanya isu varume.
Us men.
Zvimiro tinozvida number 1.
We like prestige number 1.
Munhu anouraya mumwe kuitira kuti chimiro chisare chake chakamira.
Somebody can assassinate the next person so that they keep their status in society.
Demoni rinogona kuita anything to protect itself.
It's a demon. Rekuti rinogona kuita chiro zvaraita kuti rizvichengetedze demoni.
But once the Holy Ghost comes along,
asi kana Mweya Mutsvene wasvika panzvimbo,
once the Holy Ghost hits that life,
kana Mweya Mutsvene warova upenyu,
there is bound to be a change.
Panotova neshanduko.
Because the Holy Ghost is the supernatural.
Rekuti Mweya Mutsvene ndewe mweya,
and it has power to take charge, to take control,
tungamirira zvinhu zvese,
and to make sure everything is subjected under it.
Rova nechokwadi kuti zvinhu zvese zvatsimbirirwa pasi.
That's why with the Holy Ghost,
ndokusaka nemweya mutsvene,
we can count on you as a Christian.
Tinogona kutoverenga kuti apo pane muKristu.
Without the Holy Ghost, we can count on you as an actor.
Tinogona kuti wewe utori munhu uya ano actor.
Chikristo,
Christianity,
chinoraramika,
gets to be believable only
kana wagamuchira Mweya Mutsvene.
When you have received the Holy Spirit,
kana usati wava nawo,
if you don't have the Holy Spirit,
unenge uchiita drama pamberi pavanhu,
acting before the people,
no matter which angle you try to look at it,
nyango kada uzvitarisa nekupi.
Because without the Holy Ghost you are lost.
Pasina Mweya Mutsvene wakarashika.
Without the Holy Ghost you can't live a Christian life.
Pasina Mweya Mutsvene haugone kurarama upenyu.
So what are you believing without the Holy Ghost other than acting drama before the world?
Saka kana usina Mweya Mutsvene unenge uchiraramei kunze kwekutongo acta mutambo drama.
Parereka wamwe musoro worerekawo wako.
When others believe, put their heads one side, you
pafika wamwe madress marefu wapfeka worako.
When others put on long dresses, you follow suit.
Pasumudza wamwe maoko wasumudza wako.
When others raise their hands, you do the same.
Painda wamwe vakabata Bible under the fifth rib waitawo zvimwe chete.
When others pick their Bible, you pick your Bible.
Without a revelation.
Usina
chizvo. Why you are doing that?
Chekuti uri kuzviitirei.
What is happening?
Ko chichiri kuitika?
Drama.
Uri kuacta.
Katibatsirane ivatende.
Let us help one another believe the totas.
Zvikandinoudza vashumiri.
I tell preachers.
Ndinoudza vaparidzi.
I tell preachers.
Kuti vanhu kana vatendeuka.
But when people have repented.
Nyatso vadzidzisai.
You must school them.
Kuti vatendeuke nomoyo wese.
That they must fully repent.
Vatendeuka nomoyo wese. Motovaudza kuti kune mweya mutsvene wekuti mugamuchirei.
You must tell them that there is a Holy Spirit for you to receive.
Zvikasaka vadzidzisei vaudzei chaizvo kuti kune mweya mutsvene wamunofanira kugamuchira.
You must emphasize to them that there is a Holy Spirit which
must. Musarega.
Do not.
Kuita kuti vanongopinda mumvura.
So that when they get into the water.
Vanenge vachenesa upenyu hwavo.
They would have cleaned their life.
Mwari unogadzirira kuvagamuchira ovapa mweya mutsvene.
God ready to receive them and give them the Holy Spirit.
Chikanzaza vasi vaparidzi vese vanodaro.
It's not all preachers that do that now.
Regai tibatsirane hama.
Let us help one another.
Pamwe makore mazhinji.
Maybe you've got many years in the ministry.
Pamwe zvishamiso neminana zvawakaita muupenyu hwako
somutendi. Signs and wonders in your life.
Asi hauna musi wawakambosimbisirwa.
But there is no day that you have been emphasized.
Kuti zvakakosha kuti uve nomweya mutsvene or you are lost.
That it is important for you to have the Holy Spirit.
Unomukana wacho wekuti tidaro.
Now here is the opportunity to do that.
Mangwanani ano hezvinoikwa uri.
This morning there is the way to
kuti mweya mutsvene ndo waunofanira kugamuchira kana usati waugamuchira.
Is the only thing you must receive if you haven't received
the Holy Ghost. They received on the day of Pentecost is as real today and as available today as it was then.
Uyamuchenda ugamuchira pa Pentecost ndiwo mwe chete uchiripo.
To them that believe.
Kune avo vanotenda.
To them that repent.
Kune avo vanotendeuka.
To them that accept him.
Kune avo vanomugamuchira.
To them whose blood comes upon them.
Kune avo vaneropa rake rinoyapa.
The Holy Ghost is still unto all of them.
Uyamuchene wakazarurirwa vanhu vakada.
As many as the Lord our God shall call.
Mwari chero vaadana anovapa.
Ameni.
Amen.
Kana uchangotendeuka kana usina kutendeuka rega nditaure newe.
If you have just repented or you are just about
tendeuka zvokurevesa.
You must repent fully.
Kudenga hakuindwi nechance.
You don't go to heaven by chance.
Asi hakuna zvakaoma kana uchida kuenda kudenga.
There is nothing that is difficult if you want to go to
heaven. Nokuti zvakaoma madofu achaita sei?
Because if it is difficult, what about those of daft minds?
Kuzvikoro kazhinji tinoti samu dzakaoma.
In school we say mathematics is hard, difficult.
Ko vasingagoni samu idzodzo kana vhangeri raita sesamu voinda havo zvekugehena.
What about those that are not good in arithmetic?
Azishe vakati haisva.
God says
ndezvemunhu wese.
For everybody.
Wese auya.
Everybody that comes.
Anogamuchirwa.
Can be
pane
accepted.
Nzira yokuuya yacho.
There is a manner.
Pane nzira yokugamuchirwa yacho.
There is a manner of accepting.
Kuti mweya mutsvene tiugamuchire.
We must receive the Holy Ghost.
Toda kumborovera hoko ipapo hatidi kupabva nokukurumidza.
We want to emphasize on that.
We can never overpreach the Holy Ghost.
Hatigone kunzi tadziparidzisa nyaya yemweya mutsvene.
Hazvigoneki.
It's not possible.
Was it 2011 or 2012?
Ngari 2011 kana 2012.
I spent the whole year preaching on the Holy Ghost.
Ndakapedza gore rese nchiparidza pamusoro pemweya mutsvene.
Ndokuzongosiya takuenda mberi.
Then I left it whilst we were proceeding.
Nezvimwe.
Going ahead with
kwete nokuti zvanga zvapera.
Not because we had exhausted the subject. No.
Vhangeri hariperi kubhedhenuka.
The gospel can never be exhausted.
I remember pastor vachitaura the year before last. It was towards this going.
I remember pastor was talking about it year before last.
Vachiti brother Mabugu.
His brother Mabugu.
Tidzai kuzorora.
You must learn to rest.
Nokuti zvizaro hazvirambi kuuya.
Because revelations keep unfolding.
Zvinoramba zvichingouya chete.
They keep unfolding.
Zvikanzi kutonyanya tokura kudai.
Especially when we grow old like this.
Zvizaro zveshoko zvotowedzera kuvhurika.
The revelations keep unfolding in various manners.
Nguva yekuzorora mufana kuzorora.
So the time of rest you must rest.
Vamwe vanenge vachibatawo ndima nerimwe divi.
others will be helping the work from another angle. And I say, that is true. I receive that. I think the waves of resting were getting closer home.
Chizaruro.
Revelation.
Chokukosha komweya mutene.
Of the importance of the Holy Ghost.
Kana zvimwe zvizaruro zvingapera, icho chacho hachifaniri kupera uye hachingaperi.
Now, if all the revelations come to an end, that one must not.
Nokuti naicho.
Because through that,
ndomadzikinurire Mwari anoita vake.
That is how God redeems his people.
Ndomakohwere Mwari anoita mbeu yake pasiros.
That is how God harvests the seed worldwide.
Achivatendeuza vachigamuchira mweya mutsvene. Achivatendeuza vachigamuchira mweya
mutsvene.
And that's how he makes his harvest. So he says, your prestige.
Hanzi, kundini wako.
The Holy Ghost is more important to you than your prestige.
Mweya mutsvene wakakosha kupfuura undini wako.
Your life.
Kupfuura upenyu wako.
Dzimwe nguva vanhu vanonyeba kumabasa.
At times people lie at the workplaces.
Kuchengetedza basa ravo,
to keep their job.
Nokuti vanenge vachiti zvinobasa rikagopera zvakaoma kudai.
They will say if I run out of job in such a time, what will I live on?
Life.
Upenyu.
Ototengesa udangwe nokuda kweupenyu.
Sell their birthright because of a job.
Onyepa.
And they lie.
Ofamba nenhema idzodzo.
And they walk in a lie.
The Holy Ghost
Nyamuchene
is more important than your life.
Wakakosha kupinda upenyu wako iwe.
Until salvation
kusvikira kuponeswa
comes to us.
Kunouya kwatiri.
When we get to that level,
patinosvika pachiyero ichi,
and that point,
nechinhano ichi,
where it's now between life and death,
chekuti wakutotora sarudzo upenyu kana rufu,
you are able to say, if it means death, let me die.
Kutodhaka kana ruri rufu, rega ndife zvangu.
That's how far it goes.
Ndo kufamba kunoita nyaya.
Let's go. He says, your life, your job, more important than your job, your anything that there is, imotikari, imba,
be it a car or a house,
is it your social network,
whatever
it is, the Holy Ghost is more important than all that. And all those things put together. The Holy Ghost is more important to you than each of those things. And all those things put together.
Correct.
I like that.
Like it when the interpreter and the preacher are in the same spirit. Because an interpreter can mess
Let's
up
go.
A message.
He says, you should not cease until you have it.
Hamufani kuzorora kusvika mawana.
Mweya mutsvene hama nehanzvadzi mangwanana nomujaya.
The Holy Spirit, brothers and sisters, young woman.
Mweya mutsvene hausi wokuzororera usati wava nawo.
You must not rest until you get the Holy Spirit.
Iyoyo haisi nyaya yokuti kambe.
Now, that
dzimwe nguva.
That is not an issue maybe where we can compromise on.
And say maybe, yeah. Well, I may have it.
Yeah.
Or may not have it. Well, the result is the same. It's not. Nyaya yokugamuchira mweya mutsvene is a must.
This issue of receiving the Holy Spirit is a must.
Amen. Let's go. He says, you must receive it.
Unofana kugamuchira.
Ndichangopedza kuti is a must. You must.
Saying must, you must receive it.
Receive it. It must be the most. And you say, well, I'm afraid they at my work, I'm afraid that my husband, my. Don't be afraid.
The issue of the Holy Spirit. You must not be afraid of the many circumstances around your life.
Zvingagona kupinda kuedza kukudzivisa kuti usawana.
That might filter in and make you not receive it.
You should not allow any circumstance.
Usambotendera chero chimiro zvacho.
You should not allow anybody.
Haikona kutendera chero munhu
to stand between you and that Holy Ghost.
Kuti hamire pakati pako nemweya mutsvene.
I hope you get what I'm saying.
Stand.
Right. He says, I'm afraid that my husband might. Don't be afraid. Let that be first place. Let everything else go. But let the Holy Ghost be first place. Don't think of marriage before you get the Holy Ghost. Don't think of promotion before you get the Holy Ghost. Don't think of this, that, or the other of this world before you get the Holy Ghost. No matter how many years you spend in the message, remember the Holy Ghost is still as important to you after spending so many years in the message as it was the day you repented.
Correct.
The
day you gave your life to the Lord,
the
Holy Spirit was important for you to receive.
It's the
same importance it holds today.
Let's go. He says, I'm trying to limit my own words so that I read more. Let that be first. We'll expect to get it one of these days. Brother Branham. Not one of these days. Now. This is the time.
I believe that if God inspires a message to be preached, that's the message in season. That the message can be manifested in us. If we preach about long suffering, that's
whatever
the
Lord is giving us as a church, I believe that's the time. I believe that's the season. So don't push it to another time.
Because tomorrow has got another tomorrow.
And that keeps going on like that.
It becomes a chain.
There is a young man I spoke to one time. Witnessing to him, inviting him to church. He says, no, sir, I will just give me 4 months to sort out my things in my life.
By 4 months,
I said, no. I will not give you 4 months. Even if I give you 4 years, you won't have finished sorting out your
things.
After 10 years before he sorted out his things, he got sick. His eyes turned
yellow.
And he was on his way to his deathbed. I met him for the last time. You know the way my eyes are looking? They are now yellow. But the doctor said things will be well. What came to my mind was this young man. I spoke to him more than 10 years ago to give his life over to the Lord. But now he's dying. And doctors are not opening out to him fully. The next thing I heard was we had Easter meetings and I was very busy. And somebody called me to say, if you want to see so-and-so, he is in hospital and he is at his lowest. You may not find him living. If you take time. Before I got there, the man was gone.
You know that believer. If somebody is dead, what scares us about the passing on of somebody? Where is that person? That's where the issue is.
Iwewe nasi neni, kana tichichika kufa, chatine kuchika kufa necho kuti, ndikafa, ndafa kudero, ndine ndepi.
If you and I die today, the fear that we have is
no,
our eternal destiny.
Ndina yoma ngwana ni anoyo kuti mwea mutene, tikawanao, we are assured of eternity.
That's the answer I have for you today, that if we have the Holy Spirit, we are assured for eternity.
Hauzo chiki kufa.
You will not fear to die.
nyaya dzerufu idzi dzinombowireiko?
This issue is talking about death and
passing away. You
must speak about life.
You
must speak about salvation.
Don't
speak about death.
Let's
leave that one for now.
Before I do anything.
This is later changing.
No. Let it be first before I do anything.
Gachive chekutanga ndisandaita chimwe chinhu.
Let me have it now.
Regandive nawo iko zvino.
Desperate.
Ndiperere.
That would help answer our question.
Zvinobatsira kupindura mvunzo wedu.
When you get desperate for it, really got to have it or die.
Kana wasvika pakuperera uchiuda, woti ndikasi ndofana kutora nawo kana kundoparara hangu.
Ndofana kuva nomweya mutsveni ini kana kuti ndofa zvangu.
Must have the Holy Spirit or I die.
Regai ndikuudzei kuti vanhu vari best qualified for that ndivanani.
Let me tell you the best qualified people for that.
Tisu vatendi vemessage.
Us, the believers of the message.
We have the cream of the truth of God's word.
Isusu, tisu tine zvokwadi yeunaku yeshoko raMwari.
And with the truth.
Tine chokwadi ichocho.
The Bible tells us, you shall know the truth and the truth shall set you free.
Muchaziva zvokwadi, zvokwadi ichakusunungurai.
And when we are set free, who sets us free?
Kana tasunungurwa ndiani kwano tisunungura?
When he sets you free,
iye pano tisunungura.
You shall be free indeed.
Unenge masunungurwa zvemazvo.
And who is he?
Ko ndiani ko iye?
He is called the Holy Ghost.
Iye anonzi mweya mutsvene.
Amen. Handi.
Let's go.
He says you've got to have it or die.
Unofana kutova nawo kana kufa.
Then
ipapo
is when you are going to get it.
Ipapo pauchazouwana.
Kana tasvika pakurevesa, pakuperera, pakuzviregedzera kwakadai kwokuti ndofana kuwana mweya mutsvene kana kuti ndofa zvangu.
When we come to a point of desperation and letting one go and say, it's either I get the Holy Spirit or I die.
Then
ipapo
we get the Holy Ghost.
No, but no wana mweya mutsvene.
May God help us.
Dai mari vatibatsira.
To be dead sincere to that extent.
Kuti tiperere kusvika pachinano chakadai.
Questions and answers 59:1-3. Paragraph 56. And you can take a man.
Ndikona kutora munhu.
Now, I don't mean this to hurt feelings.
Andisikureva izvi kuti ndirwadzise mumwe munhu.
This is church.
Ikereke.
This is my tabernacle and I'm as free as a bird.
Inoita tabernacle yangu ndakasununguka sishiri.
This is not my tabernacle, but this is my tabernacle too.
Andingamboti ino ndeyangu asi ndeyangu futi.
You understand what I mean?
Muri kunzwisisa zvandiri kutaura.
Vanozvizvisisa.
How many understand that now?
Say vaverenga pakanzi this is my tabernacle.
Why has he read the portion where he says
asi ndo vamufundisi wedu ndiri asi handisi.
I am, but I'm not.
You understand that?
Vanozvizvisisa.
I remember it was 2 or 3 September. Pakasimudzwa chimujaya changu na Esther. Esther Shana. Na Pastor Chesa, I was seated there.
When my little boy
Pastor
was
Chesa vachiti kana ndisipo Pastor Mabugu ndiwo mufundisi wenyu.
Pastor Mabugu is your pastor.
How many remember that?
Vangano vanozvirangarira.
Yes. Hazvina kutaurwa pakavanda kaizvozvo.
Zvinhu
zvakataurwa pachena. Saka ndogona kuti ndiri mufundisi wenyu rakasununguka.
I can even say I'm your pastor.
Don't you know ndiri mufundisi wekadoma?
Though I know I'm the pastor of Kadoma.
The fivefold ministry ndiye tuteseka.
But the fivefold ministry is for us all.
Ndikatenda overseas ndiri mufundisi wawo iko.
If I go overseas, I'm their pastor there.
But much more panapa nokuti zvakatotaurwa.
Nyanya pano because it's been said.
Saka mufandi wanira mhosva ka.
So don't find fault with me.
Amen.
Amen.
That's okay. You know you're all my friends.
Mese muri shamwari dzangu.
Kana wanga usingazvizivi zvizive kuti shamwari yangu.
If you didn't know that, know that you are my friend from today.
Because of that friend of mine.
Nekuda kweshamwari yangu.
And because ndosakadai ndikafamba vaisara vari mufundisi kuchechi.
That's why I said whenever I travel
vakafamba ndaisara ndiri mufundisi kuno.
The same likewise when you travel.
Kuti tinganyu kuona isu.
But we didn't see you often.
Munoziva zvazvinoita here?
Do you know what happens?
Isu pachetu tinatsozivana.
We know one another closely.
Vakambotika kadoma. Vanokuziva isa vainjiniya brother Kadiva.
Is an engineer.
Albert. He was even there yesterday.
Vanga vari kone zuro chai.
Takisa ma window frame nema glass acho.
The window frames and the window panes and all.
Pastor was never able to come.
Pastor havana kumbokwanisa kuya
to see us start building.
kutiona tichitanga kuvaka.
Up to where we are and up to the time he went.
Kusvikira patiri uye kusvika nguva yavakazoenda.
He came to see the building twice.
Vakauya kuzoona
three times.
Chivakwa ichi kaviri kana rutatu.
And I understand that.
Ini ndinonzwisisa.
He was a busy man.
Anga ari munhu anga akabatikana.
And I was never able to come here.
Ina ndombo
many times.
Kuuya kunongova
zvinhu. He is a witness.
Ichapopo brother.
Brother Albert is a witness.
Brother Albert.
I would come here.
Naiuya.
But not as often as I should have.
Asika kuuya kwangu kwanga kusina kukwana.
Zvokuti mwana muduku akatarisa ushamwari hwangu na Pastor Chesa anogona kusahuona.
If a young man looks at my friendship with Pastor Chesa, they might fail to see it.
Nokuti mwana muduku anenge aitarisira kuti na Pastor Chesa aifana kundiona tichifamba takadai so.
Because they were expecting I and Pastor Chesa to walk like
this. Tiri shamwari.
We are friends.
Vana vaduku vanoita izvozvo.
Only the young ones do that.
Vanhu vakura havaiti nenzira
iyoyo. When you come of age, you don't handle yourself that way.
Akadaro duku ndo kuti ina ndakasinga honi ushamwari hwacho ini.
When you are a young one, you can say I did not
notice the friendship. Munoziva kuti ukama hunozikana nevanhu vari muukama hwacho.
Do you know that a relationship is only fully understood by the two people involved in the relationship?
Nevari pedo navo.
And them that are close to them.
Amen.
Amen.
Ande zvidimbi. Handiyo nyaya yacho.
Let us proceed.
Yango papa kuti this is my tabernacle. So
this one came up from this.
So I can also say that.
Ndokona kutaura zvimwe chete.
That's why you always are in the church. Indi sara ni church.
That's why you remain with the church. It's time
patai famba.
Whenever
we travel. Let's go. He says. See, now I want you to remember that in this that a man can be good.
Ndiri murangariri izvi kuti munhu anogova kuva munhu akana
akuswedera papfungwa yandinayo kuti where the devil robbed us.
I'm getting to this thought that we have of where the devil robbed us.
Patakabirwa.
Where the devil
na Satan
robbed us.
We
are getting close.
A man can be good.
Munhu anogona kuva munhu akanaka.
He can pay his tithe.
Anogona kubhadhara chegumi chake.
He can be honest.
Anogona kuva munhu akanaka.
He can help the widow.
Anogona kubatsira chirikadzi.
He can help the orphan.
Anogona kubatsira nherera.
He can be a church member.
Anogona kuva nhengo yekereke.
You can't find one flaw about that man.
Wotadza kushaya chinhu chaunoti chakatsveyama pamunhu.
Every time something is to come up,
nguva chirongova pane chinhu chinosimuka,
write down in his pocket.
Imomo muhongo make.
Get the last penny he had and give to the poor.
Anotora kobiri raina rokupedzisirawo pakuna anotambura.
He will stand by you through thick and thin.
Anozomira newe zvinhu zvakaoma zvinhu zvakanaka.
What a wonderful man this is.
Munhu akanaka sei.
What a Christian.
Ku muKristu akadiwi.
He shows what appears to be.
Anoratidza kuva muKristu.
He will be your buddy when even a lot of the so-called others will turn you down.
Anozova shamwari yako yepedo kutopfuura vamwe vaku pavanozokurasa.
And everything like that.
Nezvinhu zvakadaro.
And that man is still outside the kingdom of God.
Zvino munhu ikawe achiri panze pohumambo hwaMwari.
Unless he has been filled with the Holy Ghost.
Kunze kekutenge azadzwa nemweya mutsvene.
Hama dzangu, munhu watsanangurwa apa munhu kwaye ini.
Now, this man that's been described is a proper gentleman.
He will surely, or he has already surely outclassed a lot of us here.
Atotikunda tese pano.
Nokuti sadza chairo chairo, kana muenzi akagogodza padoo, tabika rinotikwanira, totoviga.
Got enough sadza just for the family.
But not this man.
Asi munhu.
Munhu anoita go down into his pocket to pick out the last penny.
Anonotora
to help somebody in need.
Rokupedzisera kubatsira munhu ari padambudziko.
Asi inini I'm quick to say, oh, well, we can't help the whole world.
Hatikwanisi kubatsira nyika yese.
My quotations anobva atonaya ipapo.
We've got a few quotations.
Shoko renguva.
The message of the hour even said
we can't keep the whole world. We cannot
change ta nyika yose.
Until munhu anenge ane quotation yakasiyana each time paanosangana nebofu rinokukumbira. I can't feed the whole world.
Different coat when they see a beggar.
The poor you always have.
I can't feed the whole world.
I need one coat.
I take care of my own.
After another.
And a vest.
Kusvikira anobuda mutown mari iripo muhomwe hanawo kana one anofemerwa kuti abatsire.
Full of money. They don't even help one beggar.
Zano kwamunogara kuna mabega akawanda aishwawo.
Is it true, probably, where you stay there, not so many beggars? Now, this is the big city. Where we are, it's a small city.
Anyway, it's not a small city, it's a village.
Come on, shut yourself.
But here is a good man.
Asimunu munu kwae.
Do patona kungwarira vatendi.
That is where we lose it, the believers.
Wafamba makore akawanda.
You have walked so many years.
Waona zvakawanda.
You have seen so many things.
Une history yoku 9A.
You've got the history of 9A.
9A Fraser Road.
9A Fraser Road.
Muna katanga utaona nzi. Line. Waiva ko here ku 9A.
Were you there? 9A.
Hatiti zvongoudzwa na zvinhu zvakawanda wanda na mavikizi.
You don't want to be told so many things by these newbies.
Unoziva 9A.
Do you even know 9A?
Zvaitika kunozviziva.
Do you know what used to take place there?
Cut yourself down to your size, young man.
Pfeka boots inokwanira ne size yako mbana iyo.
Unogona une zvakawanda zvawakaita zvakanaka zvaunoziva.
You probably have a long CV of the good things you have done.
Asati ndinzwei zvakanaka.
But believers, you must listen and hear me well.
Mabasa akanaka haapi munhu mweya mutsvene.
Good works don't entitle somebody to get the Holy Spirit.
Uye mabasa akanaka handiwo anotipinza kudenga.
Good works are not the ones that will usher us into heaven.
Tichitevera nyaya iyi.
As we follow this issue,
mweya mutsvene,
the Holy Spirit
ndiwo unotipinza denga.
Is the one thing that will help us to
key yacho inokiinura.
That's the key that unlocks.
Rapture painouya.
When the rapture goes,
ndiyo inokukiinura kuti shamwari nguva yerapture yakwana.
It is what is going to unlock you and let you realize the time of the rapture is now.
Door.
And then the door opens.
Zvonzi unoziva here kuti ishe wako achatorwa nhasi zvikanzi nyararai. Ndinozviziva.
Do you know that your Lord or your
fambe fambe unoziva here kuti tenzi wako uchatorwa nhasi zvikanzi nyararai. Ndinozviziva. The rapture will not be a surprise to you if you have the Holy Ghost.
Kubutwaka hakuzova surprise gauri kana une mweya mutsvene.
But if you don't have the Holy Ghost,
asikana usina.
Oh yes.
Hongu.
It will be a surprise.
Chinova chinhu chinokubata
kwakareva. Unotozovhunza. Rapture yatoitika yapera.
You inquire after the rapture is gone.
Handi. Hatiripira muzvakano. But it's the Holy Spirit.
Asi mweya mutsvene.
The person.
Munhu
wemweya mutsvene. Called the Holy Ghost.
Munhu anonzi mweya mutsvene.
Called the Holy Spirit.
Anonzi mweya mutsvene.
He is the one who will tell you when the rapture will be.
Ndiye anokutaurira kuti kubvutwa kwakuitika.
Oh yeah. Handi. Vanoverenga Bible vanoziva pano achiti tenzi wako uchatorwa, tenzi wako uchatorwa.
The Lord is going to be taken.
Let's go.
Those that read, no.
He says, he will be your buddy when everybody so-called will turn you down and everything like that.
Anoziva shamwari yepedyo paunorasiswa nevekwako.
That man is still outside the kingdom of God.
Asi mumambo wemwari.
Unless he has been filled with the Holy Ghost.
Kunze kwekutenga azadzwa nemweya mutsvene.
Eternal life.
Upenyu usingaperi.
Mweya mutsvene ndiwo upenyu usingaperi.
That's right. The Holy Spirit is eternal life.
That's how important it is.
Ndokukosha
kwakaita. That's the reason I'm trying to get my church to see.
Ndochikonzero ndiri kuedza kereke yangu kuti zvione.
That's what I'm trying humbly to do.
Ndozvandikuedza kuita mangwana neana.
To emphasize the importance of the Holy Spirit.
Kusimbisa kukosha kwemweya mutsvene.
To each one of us.
Kune mumwe nemumwe wedu.
And I pray that you don't think that I'm just trying to act smart about it.
Yenika. Ndinokumbira kuti musazvifunga mupfungwa dzenyu kuti ndiri kuedza kuva munhu ane njikere dzakapinda mese.
I'm trying to tell you.
Ndiri kuedza kutaurirai.
That the devil is so deceiving.
Kuti Satani anonyengera kwazvo.
Atoswedera manje panyaya.
Now we're getting closer.
The devil is so
Satan
deceiving.
Anonyengera kwazvo.
Satan wakangwarisa tinozviziva.
Satan is sly.
I'm repeating. Let me see where I was. Tinoverenga pachinhu chidikidiki pane zvihombe panapa.
What I read from a small thing when I have got a bigger screen.
He will make you act like a Christian.
He
says, that is so deceiving. Till he will make you act like a Christian.
Anonyengera kusvika anoita uite kunge uri muKristu.
Now, vatendi.
Believers.
Kuacta hakutibatsiri.
acting will not help any of us.
Kana mbudzi ikafura uswa, urikufuriwa negwai.
Graze is the same grass that's been grazed upon by the sheep.
Inoramba ichingomera mambava akati kwati kwati nechitehwe.
It will remain a goat.
Asi gwai richidya chikafu chimwe chete ichocho.
But if the sheep eats the same grass,
inobereka makushe.
It will produce wool.
Kana makwai akuenda kundogerwa wuru iyai.
If the sheep are going to be shaved, the wool.
Mbudzi ikaenda ikandomiravo.
And then the goat goes there to stand close to the shaving place.
Vanosheva vanogona kuti dei aitaura kuti nai Mr. Mbudzi.
Now the people that shave would have, if the goat were to speak and understand.
Mungada kuti gere chii chiri apa.
Mr. Goat, what do you want us to shave?
Nokuti hapana makushe acho.
Because they have no wool.
It's only acting like a sheep when it is in actual fact a goat.
Iri kungonyembedzera kunge gwai asi iyo itori mbudzi.
Ini handidi kuva mukristo wemhando iyoyo.
I don't want to be that kind of a Christian.
Yokuti vamwe makristo.
That others are Christian.
Inini ndini mbudzi inongotevedzera.
I am the goat that follows the sheep.
Varereka musoro ndarerekavo.
Put their heads one side, I do
the experience young.
I want to have a personal experience.
Ndoda kucheuka.
I want to look back.
Ndowana zuva.
And point out
ndowana nguva.
The time.
Ndowana date.
And I find the date.
Pandinoziva kuti I had
where
a personal supernatural experience with God.
Chamari cheme yamtini.
Zvikandiitira saizvozvo.
If it happens like that.
Ndane shuwa kuti kana muvengi akasumuka.
I'm sure that if the enemy rises up.
Sa Christ.
Like Christ.
Ndisiri Kristo hangu.
Even though I am not Christ.
Ndiri mwana wake.
Being a son of Christ. I can stand.
Both.
And put my foot on the boat.
Peace.
And I say, Rugare.
Be still.
Rugare ngaruveko.
Handidi kuita semwana wasikeva.
I don't want to become like one of the sons of
Sceva. Vakazobvapo vakutiza in 7 different directions.
They left that place fleeing in 7 different directions.
Ndoda kuti ndasangana nechallenge yeupenyu.
I want to meet a challenge.
Ndosangana nechallenge yezvepamweya.
And I meet up with a supernatural challenge.
I'm able to keep my head afloat.
Ndinogona kuti musoro wangu unosara uri kunze
kwemvura. And keep my balance as a Christian and keep going.
Ndorama ndakamira ndakadzikama semukristu ndichienda mberi.
Handidi kuti zviitiko zvandinosangana nazvo somukristu zvondidrauna zvotwista chikristu changu.
Ndoti
ndingana wandikonesa kunamata. Ndingana wandikonesa kunamata. Hazvidaro pamunhu ane mweya mutsvene.
Now that will not happen to such a person that is the Holy Spirit.
You keep your focus.
Unoramba wakananga kwawakananga.
You are not derailed by any circumstance.
Hausikuzorasiswa nemamiriro ezvinhu.
Mudzimai wangu ari kutindisana mata.
Ndinga
ari kutindisana mata. Ndinga ari kutindisana mata. Mweya mutsvene haumiswi kunamata.
Nechinhu. Can never be stopped from worship by anything.
That's why we need the Holy Spirit.
Ndokusaka uchida mweya
mutsvene. That's our power. Over every and any situation of life.
Kuzvimiro zvega zvega zveupenyu.
Waitirwa zvisizvo nehama yako.
One brother has stepped on your toe.
Yes. Watsikwa kunzi
stepped on your toe.
Pagadia.
Hey.
Akakutsika pagadia.
The foot is on top of mine.
Achinyemwerera.
And he's smiling.
Iya mayako munoziva kuti kurwadza kwekukanganisirwa kwakakura kana warwadziswa kwete ne na next door hausina kukamana.
The pain of being hurt by somebody is much more than when you are
hurt by the next. Kwete wakasangana naye kubasa.
Not by somebody you met at work.
Kwete munhu wasangana naye mukagarisana upa kombi muchizi batenzai mari for.
Not somebody that you sit in the combi with. No.
Ah. Hama yako.
A close buddy.
Yokuti.
And then they are stepping on your toe. And they are smiling.
Eh. Lene, parikudii apa.
Ah, parisei hama zviri hai.
Zviri kudii.
What's going on?
Ndo panorwadza ipapo.
That is where it hurts the most.
Yes. Hama dzako idzodzi.
These brothers, these friends, they are stepping on your toe. And they are smiling whilst they are at it.
Mm.
It's not easy.
That's where you need not the power,
not the ability that came by way of your natural birth, but that ability to overcome situations of that nature comes by the supernatural birth of the Holy Spirit.
The
Holy Spirit wants to get inside and drive you.
I enjoyed
the example. I don't know about you guys.
Have you
ever seen a car? The windows are up and it's locked. And then somebody tells you, drive that car.
Can you?
You
can't.
You
need to unlock it. Enter. You start it. Then you can drive it.
Motor, a car cannot be driven by somebody who's on the outside. It has to be somebody on the inside.
On
the outside, they can even clean the car. It looks good. This car is stunning.
Mungenge. Mwenje. Whatever adjective you have to describe it.
Magitsi motkar che.
Muvava. Yakanaka, but kana muridzi wemota asina kupinda mairi, it's useless.
The owner of the car is not inside. The car will not help them in any way. It will not help them.
Asikana zowana makiyi akapinda mukati.
If they get the key and then they enter inside.
Ochina zvakuti tef.
And then the seat goes down like that.
Ongoti kapatani ka.
And presses this button.
Mark to Norera.
The aircon ignites.
To mepo to ne moisture.
Fresh moisture.
Kwete to ne mwandoa. Mwando ya chepa. Moisture.
It's a moisture that comes in.
Kwanza kutu wakumana. Hey, kuna kuna zupenyu imi. Haufu mwe kutu nishata zengwe mwe musti by the road.
You will not even think of it that this car will become scrap. Some one of these days.
Yes. But certainly one day it's going to be scrap.
Pane varume anotenga muzvima scrap wayo vanoitenga mota iyo
for almost nothing
mahara cheche
cheri yanga iri benzi
yanga iri Mercedes
mas Range Rover name them Lamborghini
mumwe
muzi bold Lamborghini racho
one of these days the bolt from the Lamborghini
yanga iri ngura chete
it's going to be rust
this nanu mbani basa naro
nobody cares about that bolt.
I remember one of our lecturers used to boast about his Volvo, an old, old Volvo.
One of our lecturers, I'm tutumadza ne Volvo yake kare kare.
Kana kasafara ni zvawaita zvonzi. Kurudziro wenyu pana akambobata ubaudi re Volvo.
Say, in your lineage, has anybody ever touched a bolt from a Volvo?
But ndikafunga nhasi kuti chiVolvo chacho.
If I think of that Volvo.
Kupi nhasi. Makore hope avura. So we
can have come and gone.
Kana rata racho hamene kuti pachine chiripo here.
Don't know if
nothing.
If the steam
not less.
Aichazikanwa kuti iri kupi.
Zvinopfuura.
That passes away.
But pane zvinhu zvinogara.
But there are things that remain.
Zvinogara.
There are things that remain.
Pamusoro pezvese.
Above everything else.
Chinogara.
The only thing that remains is the Holy Spirit.
When all has been said, when all has been done, at the end of the day, the Holy Ghost remains.
And
our twist in a zvinhu
can never be swayed by nothing.
Correct? Never be swayed by nothing.
Yeah. Can never be frightened
of it.
Can never be scared off. They picked up stones
wanting
to
kill him.
He did not run away. What did he do? He found a way in their midst. He did not run away. He went where the stones were. Do you know that somebody
was
scared? Somebody who doesn't have courage will die so many times before they actually
die.
Did he surely die or he's done his thing again?
Amen. Let's go. Tata Papi. He will make you act like a Christian, yes.
He will do something and impersonate Christ right down to the very elect. My tira ake chayo chayo anotosvika pakuita sezvinoita vasanangurwa.
His conduct is like that of the elect.
Yes. Zvokuti haugoni kuona siyano yacho.
You can not notice the difference.
Kwesere.
It's like the elect knows him, knows him.
Makachiwane bichirungizvo brother. Ndokutanga kuzvinzwa nhasi kuti knows in, knows in.
That's the first time I've heard the expression.
I said to one white brother
sometime,
I gave the expression hook, line, and sinker.
I said
hook, line, and sinker. He says, what does that mean? I've never heard that expression.
Murungu
has now the expression yechirungu.
A white man couldn't catch a black man's use of the English language.
Saka ini muzashamisika ndisingazvuti nose, nose to nose, yandisingazvichi.
Now don't be perplexed by that.
He will do something and impersonate Christ right down to the very elect. The Bible said they will be so close together.
Anenge ari munhu akanaka uyu.
This will be a good person.
Ndozvinhu zviku kutibatsira.
Now,
that
is going to help us to get into our thoughts.
Kuva munhu akanaka.
To be a good man.
But the Bible has no room.
As Bible harina mukana.
To enter heaven for those that are good.
Vekupa vanhu mukana wekupinda kudenga kune vanhu vakangonaka.
Romans 3 says, for all have come short of the glory of God.
Hapana munhu akasvika pakubwinya.
Hapana munhu anogona kuti nokunatsa kwake.
Nobody can say by my works.
Ogona kugamuchirwa nashe.
I can be accepted by God.
And yet kunatsa kunofana kuitwa.
Now you must be a good person.
But let's remember, first things must come first.
Ngatirangarirei kuti zvinhu zvekutanga ngazvishandwe nazvo pakutanga.
If we don't do it that way,
kana tikasazviita nenzira,
then we have a robber who is already robbing us of what we are to receive from our Father.
Torine gororo riri kutibira zvinhu zvatiri kufana kugamuchira kuna Baba.
And chatinenge tichibirwa ipapo Mweya Mutsvene.
What we are being robbed of is the Holy Spirit.
Yeah.
Ukabirwa healing zviri nani.
If they take away healing, it's better.
Ukabirwa peace zviri nani.
Or they take away your peace.
Ukabirwa zvinhu zvaona zviri panyama zviri nani.
Better if they take away your fleshly earthly things.
Ukaona wabirwa Mweya Mutsvene.
If you see that you have, the Holy Spirit has been robbed away
everything
from you,
including yourself.
Yes. Including you. You have had a great loss.
Yes. Let's go. What was the Holy Ghost given for? Oh, please. That's 591217. Oh, please let me persuade you. My Christian brother or sister, don't let this revival pass you. You must receive the Holy Ghost. What is it? The Spirit of God. What was it for? To lead you. Guide you. So without the Holy Ghost, you have no leader. You have no guidance. To fill you. Yes. So without the Holy Ghost, something else has filled you. Or you are empty. Either or. Call you out into church.
The Holy Spirit is what brings you. If you don't have the Holy Spirit, you've got nothing that pulls you to church.
Now let's get into our subject.
John 14 akati,
he that believeth on me,
uyo anotenda mandiri,
the works that I do shall he do also.
Ndo achaitawo naye.
Is that what your Bible says?
ndizvo here zvinotaurwa nebhaibheri renyu izvi.
Now,
zvino
if a murderer believes in the Lord,
ikatenda muna Mwari,
he can do the works that the Lord Jesus Christ did.
Anogona kuita mabasa akaitwa natenzi Jesu Kristu.
Ichokwadi here chandarira.
Is that of a truth?
If a witch,
kana murui,
a prostitute,
chipere,
a very bad person you can imagine, a nganga, witch, doctor, whatever.
Ndidzira kuti akaipisisa kupinda vose.
A spirit medium,
kana kuti musvikiro.
If they believe on the Lord Jesus Christ,
kana vakatenda muna Kristu Jesu,
the works that the Lord did, the nganga can do.
Mabasa akaitwa naKristu nganga inoita.
The prostitute will do.
Chipfeve chinozviita.
The murderer will do.
Mhondi inozviita.
The witch will do.
Nemuroi anoita izvozvo.
And including the good man we have just read, he will also be able to do them.
Nemunhu uyu akanaka ataviringa anoitawo zvimwe chete.
Now,
zvino,
let's take the good man for example.
Tatakutorai munhu akanaka kutanga nyaya.
He is able to do the good works the Lord did.
Anogona kuita mabasa akanaka aitwa naKristu.
Cast out evil spirits.
Odzinga mweya.
Heal the sick.
Podza varwere.
Do lots of signs, lots of miracles, lots of wonders.
Neminana zvakawanda.
Because he believes in the Lord.
Nekuti anotenda muna Mwari.
Is that what the Bible says?
Those not taurwa here in the Bible.
He that believeth on me.
Uyo anotenda mandiri.
The works that I do,
mabasa andinoita,
shall they do also?
Achaitawo mabasa mamwe chete.
Saka ukaona munhu achiti ndakapora ndaenda kwa Magaya, ndizvo.
If you hear somebody saying I got healed when I went to Magaya's place, that's right.
Kana munhu akadzoka kunganga achiti ndakapodzwa ndaenda kunganga.
And somebody says
ichokwadi,
I got my healing from a witch doctor's place, that is true.
Pamwe inotenda pamwe haitendi.
Maybe it's a believing nganga or it's not.
Ukanzwa munhu achiti kuma different denominations kwakasiyana siyana ndakaona simba raMwari richifamba.
If you hear somebody saying I saw the power of the Lord moving in this manner in the different churches out there,
usangomhanya kuti nhema ndezve manga manga ifake.
Don't just rush to dispute and claim and label it as fake.
Regativerengei Matthew 7, we know the scripture.
Matthew 7,
we know that one. Ndo magwaro edu atinotenderera paari sevatendi vemaridzo.
Matthew 7. Scriptures. Matthew chapter 7.
21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven.
Anoita kuda kwa baba wangu ari kudenga.
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name?
Vazhinji vachati ko ishe hatina here kuprofita muzita renyu.
Vanhu vakatoprofita.
These are people that have prophesied.
Kwete muzita ra haprakata apraka
na kuti. Not in the name of
the Skeva.
No.
In the name of the Lord.
Muzita rashe.
Thus says the Lord.
Shanzina Jehovah.
It's going to rain in Chipinge tomorrow.
Uchanaya kuchipinge mangwa.
And tomorrow it rains in Chipinge.
Vana kutunaya kuchipinge.
Right? And in thy name have cast out devils. And in thy name done many wonderful works. Them that believe on me, the works that I do, shall they do also. As
we speak, there is no issue or mentioning of the Holy Ghost. Did it say those that have the Holy Spirit? No. Those that believe in me.
Ipapo ndo Satan paakavhura gwanza.
Now, that is
message of the hour.
That is where Satan opened a chasm in the message of the hour.
Yokuti hama yagara makore iri message.
A brother has got so many years in the message.
Amenoti adzinga madimoni mangani akawanda.
I don't know how many devils he has
cast. Namatira anogora vangani vakapora.
Prayed for so many sick people.
Vaprofita here, vataura nendimi here, vakudzira here. And so on, those nine spiritual gifts.
Zvipo zvepamwe
here. In operation.
Zvichishanda.
Amongst message. Believers.
Kati pavatendi.
Regai ndikuudzei vatendi.
Let me tell you believers.
pane vakambona matira ano rwara akapora.
Is there anybody that prayed for somebody that's sick and they got well? Show by raising your hand.
So many.
So wonder.
Right. Mugava vunza ama iva vava kuti.
If you ask these brothers.
Wakanzwa sei wanzwa kuti munhu wawana matira.
How did you feel after hearing that the person you prayed for is well and recovered?
You feel spiritual.
Unonzwa kuti ndiri munhu wemweya.
And the ones who are coming nowhere.
And if you feel that, something that has happened, they know it.
Waita chimwe chinhu chomweya warota hope ikabuda to the dot.
You've done something spiritual, you've dreamt a dream, and it's come right that way you dreamt it.
Unonzwa kuva munhu womweya zvikuru.
You feel spiritual.
Manzwire iwao.
That feeling.
Ndo ashandwa nawo na Satan kwa makore. Muma message circles.
Is the feeling that the devil has manipulated for years and years in the message circle.
Mashanda nechimwe chezvipo 9 zvepa local assembly.
You've been an outlet, one of the 9 spiritual gifts
in
the assembly.
In one way or another.
Neimwe nzira.
Or you are used by God in a different way, but in a way so clear to you that it's God using you.
Right there. That is where we begin to think.
Kuti ndingagogona kuita izvi ndisina here mweya mutsvene.
Can I be able to do this without the Holy Spirit?
Iro demoni razotizei.
This devil is running many ways.
Ndinawo.
I have it.
Ko icho chirwere changa chonetsa zvikuru.
Now this sickness which had come in trouble.
Chaenda one.
It's gone.
Saka ndinawo mweya mutsvene.
I have the Holy Spirit.
Asingati kubvunze mutendi.
But we need to ask you a question, believer.
Rini kwa zvakaitika?
When did that take place?
I am aware the prophet says it can happen and you may not know it.
Just prophet and later
on, quite nice.
We will talk about that later. It can happen and you will not know it. But what we will speak now is your life. My friend.
Now
that birth from the mother and the father will not make you leave. That will not make you leave.
Honestly.
Sinyatsobudirana pachena.
Waitawo makore anechitsama uchinamata nevatendi.
After having a number of years fellowshipping with believers.
Pakuva nechimiro pakati pehama.
And you come to be, you become a recognized somebody. You have a status.
Unonamatiswa vo muchechi mune vamwe.
They make you come and close in a word of prayer in church.
Uchivhuriswawo nomunamato.
They make you open in a word of prayer.
Pano neapo vaparidzi vachimbodoma zita rako uchinzwa kutapira kwekudanwa zita pazere vamwe.
Mention your name and you feel the goodness of having your name mentioned.
Zvichiramba zvichiumba chimiro chako pamberi pevanhu.
And your reputation is growing.
Kusvikira iwe unonzwa kuti chimiro changu chaumbika. Iwe uchisumudza kupfuura pachasvitswa muvanhu.
Now I'm of great repute and you raise up the reputation a little bit over the top.
Higher than the way it is among the people.
Kusimudzira chimiro chako kupfuura zvachiri pakati pevanhu.
Kuti uchifunga.
Now for you to start to think.
Kuti asa handina mweya mutsvene.
What do I have the Holy Ghost?
Asipaya paya ndakanyatsotungamirwa nomweya wamwari.
That time I was led of the Spirit.
Brother Namo vanga vaine dambudziko.
Brother Namo had a trouble.
And he desperately needed assistance right there.
Achitoda kubatsirwa ipapo ipapo.
Ndokubva mweya wamwari wanditungamirira kuenda kumba kwavo.
And the Spirit of the Lord helped me to go.
Ndokubva mweya wamwari wandiudza kuti budisa $50 yaunayo upe Brother Namo.
And the Spirit of the Lord instructed me to take the $50 I have and grieve the brother to fix his problem.
Vakamba vatotaura chapupu.
And he gave a testimony.
Kuti exactly per time he needed 50, not more.
At the time
not less, I needed 50 to sort out
$50
this emergency.
To sort out this emergency.
Muranda washe akauya.
The servant of the Lord came.
Muri kunzwa address yacho siri brother.
You are no longer a brother, but a servant of the Lord.
kuti uchifunga kuti nezvawakaita izvozvo
now to start thinking after this that
asi hauna mweya mutsvene kuti
haaaa
zvakagoneka seizvozvo
how did that happen
muridzi wemota yakalokwa anga asina key anga achiipolisha hake
now that one was without the key and was polishing the outside
where devil robbed us ngativire
patinobirwa tinorozhwa nasatan
yakurozhwa thank you kuvhesi yandazoipedzisa yandina 23 and then will I profess on them I never knew you depart from me you that work iniquity
handikuzivei bvai pandiri vanoshanda mabasa ekusarurama
right the stature of a perfect man
chimiro chomunhu akakwana
toda kungeita zero in on where the devil robbed us
we just want to zero in on where but 138
and that's what we are supposed to do
those atinofana kuita
reflect the son of god
toratidzira chadzira chemwana komana mamwari
right and now we are supposed to do his work
tinofana kuita mabasa ake
he said he that believeth on me St. John 14:7 he that believeth on me the works that I do shall he do also you are beginning I want you to get this one. You are beginning to reflect the works of Christ
uyo anotenda mandiri mabasa anondoita achaitawo zvino waakutanga kuratidzira mabasa akristu
hazvina kunzi waakutanga kuratidzira kristu
it did not say you are beginning to reflect Christ
it says you are beginning to reflect the works
waakutanga kuratidzira mabasa
but we are supposed to reflect Christ
tinofanira kuratidzira Kristu
and that's what we are supposed to do reflect the son of god
kuratidzira mwanakomana wamwari
that's what we are supposed to do
those are unofana kuita
but is that what we are doing
asi ndo zvatiri kuita here
he then quotes the scripture we read
anobva anokora gwaro
john 14:12
john 14:12
and then immediately underneath he says we are now beginning to reflect the works
takutanga kuratidzira
mabasa akristo kwete kristo yet
not christ himself
What then, from the time you believe, you can start showing the works of Christ.
Paunotanga kutenda, unotanga kuratidza mabasa aKristu.
Une mweya mutsvene kana usina.
With or without the Holy Spirit.
Correct. Ndopata jomborerwa, ndopata vhomorerwa nokubirwa nokurobwa naSatani ipapo kuti unongoti nokuti ndaita ichi. Mwari wandishandisa kuitavo ichi saka zvinoreva zvekuti ndaano mweya mutsvene haisha
that is where the devil robs us because you've got something that you can point to
the moment you believe from there you can start the works of Christ
kubvira ipapo unogona kutoita mabasa aKristu
without the Holy Spirit
pasina mweya mutsvene
I'm sure you're thinking about ha saka inini
you're thinking
I need experience yangu ndiipia
where is my experience
it's good to think like that
zvinhu zvakanaka kufunga pamusoro peizvozvo
munomboziva vatendi
do you know believers
chinhu chatofanira kusunungukirana kutaurirana pamusoro pacho inyaya yomweya mutsvene
the issue that we must talk about freely about is the Holy Spirit
yes kune brother imeka ugamchira here
brother did you receive the Holy Ghost
ne brother Cornelius maka ugamchira here
Cornelius did you receive the Holy Ghost
it ought to be like that
zvofanira kunge zvakada
Vanhu ndivunza kuti ndi pastor.
Why would he ask me such a question? Is he the pastor?
Question yakavunzei yakakoshesa.
The question that he have posed is an important question.
Nokuti kuinda kudenga tinoendako nokuti tinao kana tisina taripotsa.
Because we go to heaven because we have it. If we don't have the Holy Spirit, we will miss all of heaven.
We are beginning to reflect.
Takutanga zvino kuratidzira
the works of Christ
mabasa aKristu
ishinga vatibatsire saka mabasa anotanga kutoonekwa
now the works begin to manifest
beginning to reflect the works
chiratidzira
because you believe
nekutinotenda
regai nditaure nditi vazhinji
now let me say a lot of people
vakashandwa naona satani ipapo
the devil has worked on them right there
vakazorora ipapo kuti handa anawo
and they have rested and said I have it
Indakatendoka
78. I repented 78.
78. Yes. 78. This, I think it was a month or so, or just less.
About a month into the new life.
Ndakato tinge demoni rikato inda. Ndakato shamizika uti, ah.
And I wondered the ability so I can cast out
demons.
Just a little bit of time after I repented.
Next time, Jesus,
Satan, you must go.
Where do
you want me to go? I did not have
an
answer.
I was just a new convert. And you don't want to use those things as pointers to say, therefore I am the Holy Ghost. That works of a believer.
This time
shall follow them that believe. It doesn't say this time shall follow them that have the Holy Ghost.
Those without, if they believe, it follows. Those are signs that follow them that believe.
Whether they have the Holy Ghost, whether they don't have the Holy Ghost, those signs follow.
It's us that think that way.
Tompa mileage huru.
And we give them some
mileage
in the spirit. You allow me to shake off and rub some blessings from you, brother.
You need permission.
It's people that make people do some of those funny things. They will collapse before they take off.
Do you know if Brother Lionel stands from here and commands that little copy there, Harare copy, and say, you little Harare copy, I want you into the Indian Ocean in the next 1 second.
I want you in the Indian Ocean in the 1 second.
In
the
no time,
is there.
The
copy flies into the Indian Ocean.
Indian Ocean.
I was standing like this. Servant of the Lord.
Senior prophet. I've
never seen those scriptures in the Bible.
Senior prophets and
majors in our time. So many things in religion.
Just
look at
some
of these
things. But
I want to ask you, brothers.
Brother Lionel,
this brother has performed that wonder. Takes the copy to the Indian Ocean. I want you to be honest.
Angaramba achiri kuvaona Brother Lionel.
Who will keep seeing
anga garachita.
The manner or the way that he has been seeing. Who will do that? I'm not seeing a hand go up.
Tese,
all of us.
We begin to ascribe a lot of spirituality.
Yes.
Muranda washi.
Servant, main servant of the Lord.
Yeah, tatsikwa ne province.
The province has arrived.
Kuti uparidze evangeli andiri kutaura iyi.
For you to preach this.
Nekuti vapedza kusumudza gomo rikainda. Zvinogoneka kuti havana mweya mutsvene ipapa.
It's possible that he doesn't have the Holy Ghost.
You know what your reaction would be?
If I was sitting where you are
and looking at this bridge,
I
was going to say,
ah, brother, Vane Godo.
Godo?
He's jealous.
Vane Godo?
He's jealous. When ever, you don't have the supernatural, you must accept it.
Yes. Why? It's an outstanding miracle. Kana paitwa an outstanding miracle.
If an outstanding miracle is been
many before, times,
kazhinji,
people's eyes and attention
meso evanhu
is caught away.
Nepfungwa dzavo dzinoenda kure.
Korasiswa. Ivo vacho.
Him, the performer.
Kuti vazogara pasi vachiparidzirwa nomunhu asina kumboperforma kana miracle one such one umbabhatidzi.
For him to sit down and listen to somebody who has never performed a miracle like John the Baptist.
He is too spiritual for that.
I think our major, he will be too spiritual.
But I know Aranda Washington. And
don't want to sit down and listen to
ministry and
some of these things, they take away my focus from the ministry and the great work.
Yeah, that the Lord has given to me.
It's the great commission.
Yes. And I was not disobedient unto the heavenly vision. Johani haana kumbonamatira kana munhu one flu ikapora.
John the Baptist never prayed for one person with a flu and the flu went away.
Hatina nharonde miracle kana one yakaitwa na John the Baptist.
No history of a miracle that was performed by John the Baptist.
But the Lord says, what went he out for to see? A reed shaken by the wind?
Kumaenda eri kunoona mishai tsanga
dzirikushaya. A man in soft raiment? A prophet? He says, yeah, I say unto you, and more than a prophet. And of those born of a woman, there is none greater than John the Baptist. And he had no single miracle or sign or wonder. Not one. As Satan ndopari kutibira mweya mutsvene ipapo.
Satan robs the Holy Spirit from us.
Ndosaka makanzwa pandakatanga. Tichitsanangura nyaya yekuti iko zvino ma receive azara message.
There are now so many receive this, receive that in the message.
Azara message. Hana chakashata.
There is nothing wrong with that. Nothing. They are good.
Asina ndidi mota ndisina mweya mutsvene.
Ndidi I
want the Holy Ghost first. Everything else
zvimwe zvinhu zvose zvozotevera.
Zvese ngazvitevere first things first.
Everything else follow the Holy Spirit.
Amen. May God help us.
Ai Mwari vatibatsira.
Taitirwa zvakawanda.
So many things have been done.
Minana yakawanda.
Wonders.
Ma receive taita.
So many receive that.
Tikatwa gamuchira.
We have received the items.
Tozorora ipapo.
And then we rest.
Kusvikira vamwe vanofunga kuti kana vakuenda kuma convention kune ma receive.
Until and somebody has got a perception.
Akadzoka convention a receive hanzi.
Brother.
Convention iyo yanga yakanaka. Mwari wakandiropa fadzi.
Was laden with blessings.
Murombo kuti akota past 9. Asi mweya muchena hauna.
Doesn't have that doesn't have the Holy Spirit. With a big smile like this.
Usambofara kana usati wanu mweya muchena.
Do not rejoice.
And the brother
if you don't have the Holy
Spirit. Don't rest until you get the Holy Spirit.
Usazorora kusvika wawana mweya muchena.
Ramba uchiti ishe ndoda mweya muchena.
Uchina mata
breakfast. No mweya muchene uchinamatira lunch uchikumbira mweya muchene
uchinamatira
supper uchikumbira futi mweya muchene wakurara uchikumbira mweya muchene
wakufamba
rwendo uchikumbira mweya muchene. You desire it, God will give it to you.
Marika vanotokupa
ndo zvakanzi tsvagai kutanga.
That is why the scripture says
umambo hwamwari mweya muchene.
Look for the kingdom of God and his righteousness.
First.
Utanga.
All these things will be added unto you.
Zvichawedzerwa kwamuri.
Amen. Ishe vatibatsire.
Lord have mercy.
I won't take too long.
Kuzotora nguva.
Tikangoona kuti nyaya yekuti where the devil robbed us, tapabata.
Zero in on where the devil robbed us, that we've caught it.
That's the thought.
It's
a series of the Holy Ghost, but the thought is where the devil robbed us.
Same stage of a perfect man,
139. But so many of us try to do the works of Christ. He's continuing. Before the reflection of Christ is in us. He's placing these things where they belong.
Profita vari kugadza zvinhu panzvimbo yazvo.
so many of us try to do the works of Christ.
Vazhinji vedu tinoda kuita mabasa a Christ.
Before the reflection of Christ is in us.
Kuratidziro kwa Christ wacho kusati kwamatiri.
Kwava mukati medu kuchita radiate itself outwards.
Inside of us. Uchibuda, uchibuda vamatiri, uchibuda
and what is he referring to by that?
He
is referring to the baptism of the Holy Ghost where you are filled by Christ inside and then he shows himself outwards. By the life that you are living.
No, upenyu waunorarama.
Unombotaura say.
How do you speak?
It's not uzari mukati.
That testifies of the one who is on the inside.
Unomboita mabasa api kunze emararamiro akwezwa nezula.
What works your daily life? It's
not uza ari mukati.
They will tell us who is on the inside.
But now he is saying, here is the danger.
As what would panu no pan injoza.
People are trying to do the works of Christ ahead of Christ filling them and reflecting himself through them.
Vanhu varoda kuita mabasa aKristu vomhanya vasati vazadzwa naKristu pachake
mamai. I
don't know if you are together on this.
Yes, it says now.
Zvino
andidi kupfuura apa.
I don't want to skip.
Dzokera mbichana kumusoro.
Can you go up a little bit?
Dzokera paya paya pokuti we are beginning. Yeah. The captain Bijan.
Go down a little bit.
Ah no. Do you think the guy? Do you think we're here?
Go up a little bit.
Right. But one day, Pakanzi. And that's what we are supposed to do.
No, Zatino Fana Kuita.
Zatino Fana Kuita Isuji.
What are we supposed to do?
Sevatend.
As believers,
we are supposed to reflect the Son of God.
Tofana Kuratizira, Mano Mari.
Tinofanira kuratidza zviri matiri tozviratidza kunyika.
We must display what is on the inside.
If we have the Son of God, the Holy Ghost in us,
kana mweya mutsvene mwanakomana
wa Mwari, then wherever we are going like at Antioch,
kwese kwatichaenda seku Antioch,
vakanzi maKristu.
They were called Christians.
That life of Christ was reflecting through them.
WaKristu wairatidzirwa kuburikidza navo.
To the people in Antioch until they said this can be none other than Christians the way they are living.
KuAntioch vakatoti mazvibatiri vanhu vane zvavari vangatunzi maKristu varikuita zvinhu saKristu.
Saka chinhu chokutanga chii? We need to reflect Christ.
Now the first thing tofana kuratidzira Christ.
And you reflect him because you have him inside you.
Unomuratidzira nekuti ari mumauri.
By the baptism of the Holy Ghost.
Neru babatidzo romweya mutsvene.
Right? Todzika mbicha.
Then we go down.
Right. He says, you are beginning, after he quoted John 14, he says, now, you are beginning to reflect the works of Christ.
And zvino wakutanga kuratidzira mabasa aKristu.
After believing,
mushure mekutenda,
the first thing that's automatic because you are a believer is works follow.
Chinu chinotongo teerera nyaya chine kuturi mutendi mabasa.
Izvozvo hazvina question.
That is without question.
Zvipfeve zvinouya zvichitora healing zvichienda.
The prostitutes come and take healing. Mbavha
dzita zvimwe chete.
The thieves do the same.
Zvinoshuva pamberi paMwari zvichienda because zvinotenda.
Before the Lord because they believe.
Right. Dzimwe nguva vana vaMwari vorwara vofa utenda.
Sometimes the children of God they fall.
Nokuti vatadza kutenda. Kutenda kwavo kwakundwa nekwechipfeve.
They fail to believe. The prostitute has outdone the believer.
But the thing of it is,
asinya iripo ndeyekuti
chokutanga mabasa aya achionekwa,
the first things when these works are manifest,
ndo chinhu chinotanga kuitika.
These are the things that start. Asi
handicho chinhu chikuru, handicho chinofanira kunge tichitsvaka.
But that's not the thing we are supposed to be seeking after.
Chichangopedza kutaurwa chokureflecta Christ. Chokuratidza Kristo kunyika ndo chatofanga kutanga nacho asi handicho chinotanga kuonekwa muupenyu hwedu tatenda.
Now the important thing is to display the life of Christ, but that's not the thing that is visible first.
Andoda kuti pangobatika ndobva ndatoti handover kwamuri.
Then we will hand it over to you.
Watenda,
you have believed,
mabasa ototevera,
then the works follow.
Ndo zvinotanga kuitika.
That is what happens.
Asi ishe vanoti.
But the Lord says,
kana watenda,
when you have believed,
chandoda kuti utange kuva nacho,
the thing that I want you to have first,
cha unofana kuratidza,
what you must display,
ndi Kristo wacho,
is Christ himself,
kwete mabasa ake,
not his works,
asi tinotanga kukushanyira mabasa ake, kwete iye,
that visits you first, are the works, not Christ.
Saka panotanga kuiratidzika mabasa apa.
Now, when these works begin to show,
ndo panowanzoperera vazhinji.
That is where most of us end.
Zvatonaka, saka ndanawo.
Are we okay now? I have it.
Haachatoutsvaki, haachaukumbiri, haachatendi kuti ave nawo, nokuti kwaari waanawo. Iye asati ava nawo.
They have it.
Nokuti patanga zviitiko zvomweya.
Because the works of the Spirit are the ones that have started.
But you want to be sure it's not just the works. It's the works after the one who performs them has come into your life.
Asika chokutanga haudi mabasa. Unotoda iye murizwe mabasa. Atanga apinda mabasa ozotee.
So don't let your attention be attracted to the works that follow you.
Haikona kuti gapfungwa dzako dzichipatikana nemabasa.
Keep your focus on the Holy Ghost, Christ himself, coming in and filling you up.
Ramba wakananga pakuti mweya mutsvene Kristu pachake auye akuzadze.
Chirega kuti ndine zvabubu.
Not to say I've got testimony.
Zvakanaka.
Good testimony.
Kana zvigumira pakuti ndine zvabubu.
Now it's good if they end as testimonies.
Just listen to this.
Chirira.
Ngatichidzika zvino.
They go down.
Just listen to this. He says, now, there is the trouble.
Hepa anopa nidambudziko.
Statement, ipa msura yachu, yanga ya taura kuti.
The statement, just above it.
Say statement, yeah. So many of us try to do the works of Christ before the reflection of Christ is in us. Now, there is the trouble.
Vajinji veru tulaweza, kuita kuratiza mabasa ya Kristu. Iye Kristu wacho asata amatiri. Dopa nidambudziko.
Ndipo pane dambudziko ipapo.
There's the trouble there.
Ndipo panobiwa mweya mutsvene kubva kwatiri na Satan.
That is where Satan robs the Holy Spirit.
Nokuti pakuchizorora nokuda kwemabasa ataakuona.
Because he gives us some comfort by the works that we are seeing made manifest.
Kusvikira dzimwe nguva.
Until at times.
Nguva yokuparidzwa kweevangeri chaiyo.
The time of the preaching of the word.
Inetwa shoma shoma.
It becomes so little.
Nguva zhinji tichipana zvapupu zvezvanga zvichiitika.
Most of the times we are giving testimonies of what has happened.
That inspires faith. It's good.
Izvinobatsira munhu ave nekutenda. Zvakanaka.
Zvakanaka zvino. Asi zvine nzvimbo yazvo.
But they've got their place.
Let's have the word have its free course and space, and these other things can follow.
Gatine ine shoko richiwana nzvimbo yaro zvimwe zvinhu zvese izvozotera.
Tikasadaro,
if we don't do that,
tichapedzisira takutenderera pazviitiko izvi, which normally is the first pool.
We just find ourselves gathering around the works, the first pool,
ministering to the needs of this body,
which ishumira zvido zvenyama ino.
Ah, vakauya ne 50 exactly andaida ndikapedzisa dambudziko rangu.
My trouble
is remvura yanga yoda kutovharwa ipapo.
They wanted to disconnect the
water. Mwari ngakudzwe.
Lord be praised. And then we clap our hands.
Ende vakasvika panguva chaiyo chaiyo mudikona vakafemera. Mwana wangu wanga abatwa nedemon rechi vakarina matarika rikainda ipapo.
The deacon prayed and the demon fled right there. We clap.
Oh, that is beautiful.
Zvakanaka zvinhu zvese.
But hatidi kuita izvozvo.
But we don't want to center on those.
Tapedza kuita izvozvo.
Then after doing that,
toshairwa nzvimbo mudenga.
We find no space for us in heaven. Because we don't have the Holy Spirit.
Regani kupei chapupu.
Let me give you a testimony.
Ndikurova zvapupu asi ndakupai chapupu.
I am hitting on the testimonies, but I'm giving you a testimony.
Self-contradictory preacher. Right.
Mparidza, mparidza achidaro.
Tine nguva yatakamboita zvapupu kuchechi kwedu.
There's a time that we have
when we have combined services. Nema sister groups here auya. We normally give people a time.
We give people time.
Pa ma testimonies how.
Give testimonies.
Uya pa chapupu hapana ngo akapora. Hallelujah.
Vapa
chapupu nenzira iyi chapupu nenzira.
This is happening. This is happening.
Achifara noise.
People were rejoicing.
pakazosumuka vamwe sister vokune imwe sister group yedu.
Then one sister stood up
achitaura kuti ndakarwara.
Says I fell sick.
Kusvika pandakabuda mutumbi uno.
Until I came out of this body.
Vanhu vakanyarira kuti zi.
Everybody went quiet.
Ndokuchimva vatsanangura the realms she went into.
She was explaining the realms that she went into.
Kuti inyika ine chiedza.
And it's a world full of light.
Zvokuti kunoku kune madzengerere echiedza.
Now here we've got bits and pieces of light.
Ndokubva ndatanga kuona uswa hweblue.
And I saw blue grass.
Ndikaona Brother Branham.
And I saw Brother Branham.
Ndokubva vataura neni.
And he spoke to me.
Akanditi, sister, you must go back.
And he said, sister, go back.
Ndikataura, Brother Branham, no. I do not want to go back this.
No, Zogirain.
Zvikanzi, asi ndainzwa muparidza anotiparidzira anonzi Brother Mugaviri.
But I heard the preacher.
Achiti, sister Karanda. Dzokai, sister Karanda. Dzokai. Izvo vanga vachinamata.
And then
kuti sister vapore.
So that the sister would tell
you. Vakuenda. Saka kumhiri vainzwa brother vaidaidzira kuti sister Karanda dzokai, sister Karanda dzokai.
On the other side she was
hearing. He was just praying. The shepherd there and that yedu.
Saka
vachinamata.
He was praying the brother.
Saka vachitsanangura atmosphere yekwavakainda.
Atmosphere of where she was.
Atmosphere muchurch yakachinja.
Atmosphere in the church changed.
Pakaita holy harshness.
And then there was a holy hush himself.
Quietness yokuti you could see on the faces of the people.
Kunyarereke kuti wainyatsoona muzviso zvevanhu.
They were saying to themselves.
Right kwavari.
Oh. That's real.
Izvika izvi ndezvechokwadi izvi.
Oh. Will I be able to make it?
Ndinokwanisa here kuzosvika
iko. Pakaita kunyarara.
There was a holy hush.
As opposed to the noise they were doing on other testimonies.
Pesana neruzha rwaitwa paipiwa zvimwe zvapupu.
This testimony.
This testimony.
Kana zvaipiwa mukombe.
They were being given prizes.
No testimony yakatora mukombe musiwo.
That was the testimony that scooped the best prize.
And you look at that sister.
Tarira ndadzi.
Avasi musalad.
She is not a salad kind.
She is just a simple, down to earth, basic sister.
Mono munyoro akanyorovera akangozvininipa akangofanana nevamwe vose.
Imwe nguva akambotitengera zvanga zvisiri mumba medu. Exactly what we didn't have mumba. Ive vachibva kureserve zvikara mutaundi.
One time she bought exactly what we needed. She was staying in the reserves and we were in town.
And it happened takata kachionawo time yacho.
And we didn't have money at the time.
Anditi vafundisa kuchona.
You know that pastors get through these patches.
Asi vatenda vazvitendi kuti vafundisi vanochona.
The believers don't believe that the pastors go through rough patches.
Oh yes. But that's not what we're talking about.
Sirizvo zvatiri kutaura izvi.
But I'm trying to show you kuti quietness yakaitika iyoyo.
That quietness that transpired.
Panga pakutaurwa zvinhu zviri more serious than zvimwe zvese zvanga zvichitaurwa.
Because they were speaking about more serious things than all these other things that were being spoken.
Ndakandine musoro waiti neta kwemakore 25 wakanamatirwa ukapora.
And then people jumped.
Pozonzi ndakabuda mutumbi uno.
Says I was going.
Apana akati.
Nobody jumped and clapped.
Apana.
No.
Oh, makabuda.
He came out of the body.
Mukagoin deepi.
Then what happened?
Saka muri pano sei?
So how come you are here?
Vachitsanangura, vachitsanangura, vachitsanangura.
She was explaining and explaining and explaining.
Oh, holy hush. Came into the church.
Mukereke.
Kana zvinhu chaizvo chaizvo zvotaurwa.
When the right things are being spoken.
Viri viri yemoto.
Now that fiery fire and the shaking of the wind and the shaking of the earth, they won't be stuff like
there
that.
Comes a still, small
voice. I
don't have anything against any minister.
I don't have anything against any minister.
But
at times,
vaparidzi tinoexcita vanhu.
We the preachers excite the people too much.
to a point sometimes when we say things that are serious.
Shikira pane imwe nzvimbo yekuti tikataura zvinhu
zvechokwadi. Those serious things are said in a joyful mood.
Zvinotaura mune kungofara nekufarisa.
We need the Holy Ghost, brother.
Toda mweya mutsvene.
Sure. Praise the Lord. Kukona uko. We need the Holy
Ghost. Right in the corner, in the balcony. Toda mweya mutsvene.
Handimunoti hazviwirirani.
You know, those things don't kind of get along. They don't get along.
We want to be able.
This is what I desire.
Andidi kuita zvinhu zvokuti ndapedza kuita Mwari unoti hauna kuita zvakanaka.
I don't want to do things in a way that after doing them God will say you've not done things right.
Munozoti vamwe vakambofunga kuti Brother Mabuga haatendi healing, haatendi mamiracles and so on.
Oh, that even thought Brother Mabuga doesn't believe in healing and miracles and so forth.
Don't think like that.
Sambofunga uchidaro.
Because uri kufunga zvisizvo.
Because you are thinking wrong.
Ini ndiri kungoti chinhu chine basa ndechichi ngachitange ichocho.
I'm saying the most important thing is this. Let that be the first.
Ichocho ngachive number one ichocho.
Let it be the number one.
30 years room message wakagamuchira here mweya mutsvene kubvira pawakatenda pacho.
The Holy Ghost since you believed.
Never mind how many works happened.
Sakunga mabasa akaitika pakatapa makore 30 angori mumaridzwa. Have you received the Holy Spirit?
Good. Kana maiki garamba tinoisa muro. Tinoisa pana. Amen. Ah, good. Zvokubata izvino zvinosunga maoko vamwe toparidzana maoko kwete nemiromo. Ini ndinoshuva. There is a time I met a brother. Ku. I met a brother. Brother vakasvika kukwekwe imwe time ndichiparidza kuchechi kwavamwe brother. Papa apera makore I think 19 or 20 patakasangana nawo ku UK. So he had attended the service where I was preaching. Ini handifungi ndoparidza seri, ndofunga kuti ndinongotaura more than preaching. That's what I think. So he says to me, Brother Mabugu, do you know you are the first message preacher that I listened to achiparidza 70 weeks of Daniel. And I was amazed by the clarity. That was 19 years back. The way you preached it. Until today, the moment I think about you, I think about 70 weeks of Daniel. It left footprints on me. And then he narrated what I preached. He happened to be somebody I think anogona kurangarira zvinhu. And a sharp memory. But the point I want to make is, ini ndinoshuva kuti ndikaparidza chinhu. Chisiye matsimba anobatsira kushandura upenyu hwemunhu. Chete. Zvikatongodaro chete ndafara. Nokuti andidi revival yemoto wamapepa inoperera muno. Andidi. Where I am excited, I jump and roll in the air and find my feet before I come back to the ground and ndonzwa kuti akomana 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 paita zvomweya pano asi ndabuda apa handichina kana one thing chezvanga zvichiparidzwa kwakuchiparidzwei zvakawanda zvakawanda Zirike and zvazvichiropafadza tiudzevo one hama pane zvakawanda zvanga zvichiparidzwa. dema muchitovapo mega mainyatsozvinzwa hazvibatsiri ini ndinoda kuti sezvinorehwa nomuprofita tikaparidza toda kuti taparidza zvisare zvichishanda muvanhu nguva ichifamba zvirimo
togona kuparidza a man without a navel an exciting title yokuti vanhu usati watanga kuparidza ngoti no my subject this morning is a man without a navel. Hallelujah.
Chero usina manyawu unomatanga. Unomatanga ipo. Oh yes.
Murume asina guvhu. Ndomusoro wenyaya. Ah, nhasi tapera nokunakirwa.
Maministri akasiyana.
Whether it excites you, whether it doesn't excite you. Let a ministry leave a mark of transformation in our life. When it happens like that, then we have received from God.
So after 19 years, unoona hama inenge ichinondichirwisa zvamaparidza. Zvakati, zvakati, zvikati, 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 zvikati.
Zvandanichataura zviya, you feel spiritual. Unobva wanzwa kuva munhu womweya manje kuti ha saka komana ndinenge ndinomhedura hazvizi izvozvo kumhedura kana kusamhedura unongoda kuti zvinobatsira here vanhu asi ndava padhuze kuvhara zvangu nhasi handidi kurebesawo ndiite munhu kwaye ndiani asingadi kuita munhu kwai. I want to be your good brother. Hey, brother. I want to be your good brother. Ndita hama yakanakawo. Ndoda kuti tingoona patinobirwa naSatan chete ndovhara. Kuitira kuti tipavhare ipapo. Tisaramba tichibirwa neipapo panopinda nembavha. Nyaya yekukurira kuruzevha inoshupawo futi anoramba kuti uku wakabata maiki imwe iri apa iwe hauzivi here kuti waita oni Let's go. So many of us try to do the works of Christ before the revelation of Christ is in us. Now there is the trouble.
Zvino ndopanehepano pane dambudziko.
We find those things happening.
Tinoona zvinhu zvichiitika.
You know it.
Munozviziva imi.
I know it. We see these stumbles along the road. We find the scrappy heaps of ministers, of Christians. Right.
A scrap heap of ministers that are right on the side of the highway.
Dutu remakristu.
You see a heap of ministers.
Ari pan yipongo mugwagwa upi wechikristo.
Which highway is that? Oh, which road?
Zira hedi yokinda kunashe.
Fambe fambe
murwi.
Fambe
fambe mumwe murwi.
A little bit then you find a heap.
Scrap heap.
A scrap heap.
Wrecked ministers.
Vashumiri vakabondera.
Christians.
VaKristu vakabondera.
Where is the problem?
Dambo dzikoriri pi?
We see these stumbles along the road.
Tinozoona zvigumbuso izvi munzira.
We find the scrap heap of ministers of Christians.
Tinoona dutu remakristu nevashumiri.
Piled along the road.
Angori madutu ari mugwagwa.
Is because they didn't go into it right.
Nyaya yacho ndeyekuti havana kupinda mazviri nenzira kwayo.
Correct. Nyaya inoita kuti vaparidzi vaite mascrap heap munzira yechikristu. MaKristu aite scrap heap munzira yechikristu imhaka yokusapinda munzira iyoyo nenzira kwayo.
What makes scrap heaps of ministers and Christians is when people approach it in the wrong way.
ndo patinobirwa naSatan pokuti uchingopinda munzira yechikristu mabasa ototevera.
That is where Satan
rolls. Satan wasvika.
As you go into the road, the works follow and the devil tells you you are there.
Vanhu vochiita mazikore vachiinda vakadaro.
And then people have so many years going and proceeding.
Mabasa achingotevera.
The works are
mabasa
following. The works are following.
Makore achiwanda.
And the years are multiplying.
Asi munhu haasati ano mweya mutsvene.
But the man doesn't have the Holy Spirit.
After 10, 15, 20, 30 years. Munzwa kuti mufaridzi ningi akumwadoro.
This certain preacher is now a
mufaridzi ningi waane madzimai 5.
This preacher now has got 5 wives.
Scrap hips. Of ministers. Havana kupinda nenzira kwai.
They never got into these things right.
Saka pavakabirwa ndepapi.
So where were they robbed?
Vachingotenda mabasa akatevera akati hezvino ndatowanawo.
As soon as they believe the works follow
ndokuzorora
the Holy Spirit.
Saka minana nezvinotevera hazvikupi simba rokumirisana nemiedzo iri mberi.
To fight the troubles and the stumbles that's up ahead.
Yes. The stumbles ahead.
Zvigumbutso zvemunzira.
For you and me to overcome them.
Kuti iwene nitikunde.
We need the baptism of the Holy Ghost in us.
Rubhabhatidzo remweya mutsvene
matiri. To be able to help us go over.
Kuti kwanisa kutibatsira kuti yambukire.
Go around.
Kuti tipoterere
matambudziko. Or go underneath.
Kana kupinda nepasi pa.
Or through those stumbles.
Pinda nematambudziko.
And come out clean.
Tigobuda takachena.
I hope mazvinzwa.
Hope you caught that.
Tinoda kunge tine mweya mutsvene kuti matambudziko nezvinoneta patinondosangana nazvo mweya mutsvene unotiyambusa nepamusoro kana kutisenderesa nepasi kana kunyenyeredza kana kupinda nomumatambudziko acho asi tobuda seruko takachena tichingova maKristu.
That when we meet the troubles we can go over, under, above or around them and come out unscathed.
My wife was telling me recently of a certain brother who was a minister for many years, who is one of the old timers in the end time message in our country. She can see.
He's now drinking, he doesn't even believe in God. But he used to preach the message of the hour.
Marizu.
He used to preach this message.
I don't forget one message that he preached. I don't remember what year it was. Is there no balm in
Gilead? Now that was quite a powerful word.
Yes. Is there no balm in Gilead? Yakaita about 30-45 minutes.
30-45 minutes. We've been healed by the word.
But now,
he doesn't believe in God.
Say, my scrap heap.
Why they scrap heap? We don't get in the right way.
There is a chance this afternoon. There is an opportunity presented before each one of us to correct the scenario of your entering this way. Forget about looking at things that follow you. Check and see if your life toes the line of the word. Check and see if your life, like the prophet says, is diving up with the word.
Don't become a scrap heap. Scrap heap of ministers. Scrap heap of Christians. Who's been there, who's visited and seen him. But he was burning with the word. Other people, you'll be surprised. How come that they've backslidden? This is the crux of the matter.
They did not enter into it right. Zvine mapindirwe wapinda munzira yechikristo watenda chirega kubatwa nezvinokutevera ramba focus yako iri pakuti ishe mweya mutsvene mberi zvinhu izvi zvizotevera
ndoda kuti mundigamuchidze mweya wenyu.
Now there is a manner in which you must enter this thing.
Usati mangwana, usati mumoro, iti izvozvi nhasi, ndo zvandiri kuda izvozvo.
This is what I want.
Handidi kuvaraidzwa nezvinhu izvi zvimazepi nezvimajigizi hongu zvinodyiwa zahandizvo zvinoraramisa. I want the Holy Ghost first. All this will follow.
Not all these other things. Zvinhu zvese izvi, they take away my attention from the real.
My last quotation.
Chinokurwa chekupedzisira ndicho chichi.
O madzima. Va kuindira njere. Yeah. We see these stumbles along the road.
Zvigumbutso mumugwagwa.
It's because they didn't go into it right.
And
that's why I'm here this morning. Is to try to teach this little church and myself.
I am taking this opportunity that I can get into this road to walk with this.
So that one day I won't be a scrap heap along the highway to heaven. And that's why I'm here trying to teach this church and myself how that we can become the dwelling place of the living God. How many like to be that? The congregation says amen.
Congregation,
amen.
If you're part of the congregation, you would have said
amen. I said, I don't know, amen.
Amen.
God bless you so much. I think I will just end here. May God bless you. Have you received the Holy Ghost since you believed? I hope we see where the devil robs us. God bless you.
Amen.
God bless you. Amen.